chokwadi mutemo uyu unonzi Patriotic Act uri kuti iyo chese chizvarwa cheZimbabwe chingava chiri muno munyika kana kunze kwenyika hachibvumirwe kuti chigare pasi vachikurukura marenge nekuda kwekudubura hurumende iripo. Saka isusu tiri kuti pamutemo marenge nebumbiro remutemo wenyika hapana chakaipa kuti vanhu vataure kuti tobvisa sei hurumende. Haisi mhosva kuda kukudubura hurumende. Saka nokudaro mutemo uyu tiri kuona wakaiswa iwo kuti umbunyikidze kodzero dzevanhu, udziririre vanhu kuti vataure nezvematongerwo enyika dzinova kodzero dzavo. Saka nokudaro taenda kumatare tikapa chikumbiro chekuti mutemo wakadaro ngaubviswe mumabhuku, mumagwaro emutemo enyika yeZimbabwe ngausamboonekwa zvikare. Saka tamirira itusu kuti dare richigamuchira mapepa anopikisa kubva kuna minista pamwe chete naAG Attorney General ndo vataendesa kumatare ivavo. Kana vachinge vapindura tichazodeedzwa kuti aiwa tiuye mukakavari mutaure nyaya yenyu pamberi pedare.
Tichitarisawo danho iro ramatora rinosiya papi mutemo iwoyu nezvanga zvichitarisirwa nehurumende?
Zvazvinoreva ndezvekuti kana dare rikawirirana nesu mutemo uyu uri kubviswa, vana veZimbabwe vanenge vasununguka kuti vakurukure zvavo vachitaura nyunyuto dzavo, vanenge vasununguka kuti varonge kuti vobvisa sei hurumende iripo, voisa sei vatungamiriri vavanoda.
Saka nyaya inotarisirwa kunzwikwa rini mudare?
Tiri kutarisira kuti nyaya iyi mapepa yese atinga aitwa ingangonzwikwa muchikamu chekutanga chegore rinoteera ra2024.
Ivo vachariva nevamwe here vavari kumhanya navo munyaya iyi kana kuti vari kuzvimirira vari mumwe chete?
Pari zvino zita riri kumapepa ekukoti nderavo ivo vachari vari vega, asi kune zvizvarwa zvakawanda zveZimbabwe zviri kumira navo nechekumashure zviri kuti fambai. Vamwe havana kusununguka kuti mazita avo anga pamapepa nokuda kwekuti vari muno. Vamwe vanotyawo kuti vanobva vatanga kushanyirwa nedzimwe hama dzisingazivikanwi kwadzinobva nako uye zvadzinoda.